tichingo ripa urongwa hwekutsima citizens vange vachisarudza avo vachazenga vachivamiririra kumakanzura vachazenga vachivamiririra kuparamende saka paurongwa hwedu tapedza asi muno kuti mureulawayo panga pachitova macocas vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimiririra kudare reparamendi nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kudiwa
saka vasarudzwa kuulawayo ndevanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo
haiwa tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza nokuti maitiro edu tinenge tichita zvinhu izvi paward level saka zviri paward level constituency inenge ine mazi maviri matatu mana so tichiri kuhorengedza tozokudzivisaa nesimba kwenguva ngumajonga
matunhu api kwamaa kuenda mabva muulawayo nhasi
tichazenge tichikuzivisai mukomajonga tabva muulawa toenda kuti tikatinge tapedza dzongwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutoenda papi muchingoona kana tava kudoinda ikoko munoziviswa mungotibonasa tikuzivisai kuti tapa
tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiita havasi kuona mazita avo bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko
ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota pamaby elections achangotova madzimanyi zita ravo roshayikwa zveki nokufanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota vese vakatera mazita vanofanira kunge vachivhota saka tiri kuenda kumatare edzimosva
saka munotarisira kuenda kumatare riini
pasvondo ratiri kubata patinenge tichikuzivisai mukomajonga nokuti nyaya yekuenda kumatare haisinyeye kuvamba haisinyeye kuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndoo matanho aakutogwa nebato ravo iro richazenge raakutungamirira nyika kutanga musi wa23 august gore rino vachamisava vatigadzire nyika
saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira
takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachiita vhota inspection tikatumira mafomu zvekuti vanhu vanga vachisila so bhati maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga vachizosumudzira nyaya iyi vachiendesa kumatare edzimosva.